Izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko nekambani yeSinoman Group Holdings yekuChina yekuti yakapa kanzuri yeBikita mari iyi muna zvitagore rapera pasi pechirongwa chavo chekubatsira kusimudzira budiro yenharaunda dzavanoshandira. Mutauriri weBikita Minerals vaCollins Nikisi vatenda kuStudio 7 kuti vakapa kanzuri mari iyi senzira yekubatsira budiriro mudunhu.
Ichokwadi ichocho kuti tinoshandidzana zvakanaka nekanzuri yedu yeBikita Rural District Council ndiyo yatinoisa kumberi panyaya dzemabasa ebudiriro, uyezve gore rapfuura takakwanisa kunge tichibhadhara mari inoita iyo $100,000 mari iyi ichipinda muhomwe yavo yedevelopment levy.
Vagari vazhinji vanoti vakashamisika zvikuru kunzwa kuti kanzuri yakapiwa mari yakawanda zvakadai nekuti migwagwa, zvikoro nemakiriniki hazvisi kugadziriswa. Vamwewo vari kunyunyuta ndava Oscar Makova vekwamukore kuward 8 avo vanoti
auta akungozoita zvongonzwawo kuti pane 100,000 yakabhadharwa yekuti community ishe ownership yokuti vanhu vabatsirikewo. Isu tinotarisira kuti mari iyi ibatsire munhu wese anonzi munhu wemuBikita. Kune zvipatara zvinoda mishonga, kune marodhi anoenda nevanhu vachienda kuzvipatara ukoko akashata.
Izvi zvatsinirwa nemumwe mugari wepanyika Growth Point Valaxon Mukomondera.
Saka zvakachamajaziya zvadisati taunyatsoona ndezvazvindezviti bhozi zvakuna mastandby preparation zvekuti kana kondere kwaita outbreak is happening now tinopinda papi tisina mavehicles, tinopinda papi tisina many power. Kune vanhu vachiri kutofamba madistance akadokura kusvika ma 20 kilometers, kuti saiti njamutamo iri mperi yetofamba 12 kilometers kundotsvaka mvura.
Asi mukuru webasa mukanzuri yeBikita vaPeter Chibi vati mari yavakapuwa nekambani yeBikita Minerals ndeye mutero weunit tax uye vakaishandisa mune zvakawanda.
Mari
vachibvi vati mari inobviswa nekambani iyi yekuvandudza budiriro pasi pechirongwa chekudzosa hupfumi munharaunda haiuyi mukanzuru asi kuti inouya muhomwe yekomiti inotungamirwa namambo wemunzvimbo iyoyo Ishe Marozwa. Asi mutauriri wesangano rinomirira kodzero dzevagari reBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bhira vaMark Mutengani vati chero iri mari yemutero pana chinobatika chavari kuona kubva kumigwagwa nezvimwe zvataurwa navachibvi. Vati izvi zvave kupa kuti vafungire kuti kanzuri iri kuita zveuori sezvo yagara ine dzimwe nyaya dzeuori dziri kumatare edzimhosva nechekare.
Ndosofara nyaya yekuti hatisi kuona chakachinja pamusoro pemari yavakapiwa eland tax. Nokudaro taifungidzira kuti service delivery ichawedzera ichaimburuka nokuda kuwana mari yakadaro inoita 100,000 yuye. Pati kubva payakapinda hatina chitsva chatakaona chakaitika, hapana service delivery yakaimburuka chero manzvimbo dzatigere.
Vagari vari kupomera kanzuri yavo mhosva yekusabuda pachena kuti yawana mari dzakadai senzira yekuita basa rayo zviri pajekerere. Vanoti migwagwa yavo yakazara makomba uye haifambiki zvakanaka mumaruwa, uye vanhu vazhinji vachiri kufamba nzendo ndefu kuenda kumakiriniki nezvikoro izvo zvaigona kugadziriswa nemari iyi. Vakuru vakuru vekanzuri iyi vanomwe vari kutongwa kumatare edzimhosva kuBikita mushure mekusungwa nekomisheni yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC vachipomerwa mhosva yekuita uori vachizvitengera zvikakarara zvemotokari nemari inosvika zviuru $200,000 emadhora ekuAmerica kana kuti 280,000. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.